Vana vakawanda vataura nestudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makojo vati nguva yakanaka yavanga vainayo nhasi chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinji nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava Andrew Makotekanwa ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawani zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makotekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nherera uyu.
Saka rakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu chacho chine kufara ngoma maredio ndo vanhu vachidya mabhisiketi madrinks zvakangosiyana siyana. Ndingatonyepa mazuva ese. Unenge utori kutodhoneswa unenge waitwa zvizvino nekuti uzozwana zvinhu zvakadai izvozvo. Saka zvashoma.
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu Love Mozuze ati afarira nyama yadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu. Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachangs nguva dzakawanda.
Kudya ndokwandinofarira bhozi nenge ndinowandokufarira kudya sereti nyanya nyama yacho neyeyo. Aiwa chingodyiwe zvinotodyiwa pakrismas kana panyuye kana paitika kana kafunctioni kamweka kanonakisa but kwete pese zvakona.
Mumwe musikana anogara pamusha uyu Brenda Mukono ati anofara sezvo anga agarisa asati adya nyama. Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi.
Achitsiko tiri panapa zvinonyengesadza siringi zvionenge nekuti tanga tagaza siringi singadyo nyama sazvinonyengesadza siringi sana nongotendenisa hatinyanyi zvedu asidzimwe nguva todya kana vaenzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakajambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo we have to go through social welfare kuti vatisama court orders. Saka ikaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinova kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutorekwa mabirth certificate.
Vamakozvo vati zvose zvavari kudya pazororo rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana 34 nevana 22 vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa Chigoriwa.